takakurukura neveparamende yeTanzania vakativimbisa kuti vachaita zvese zvavanokwanisa taura nemapata ari muhurumende yeZimbabwe kuti vange izvo vachiita zvavakatenderana kuti sarudzo ifambe zvakanaka. Takakurukura zvakare navo vemapato asina kwavakarerekera vemuTanzania vakataurawo ivo kuti vachange vachitaura nehurumende yavo, vachitaura nevesadhaki kuti hazvikodzeri kuti Zimbabwe inge ichipinda musarudzo asati paitwa nyaya dzereferendum. Masoja asati adzoserwa kumabharaki uye mapurisa akati akuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakawanda zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa.
Tiri kunzwawo kuti matumirawo chimwe chikwata kuMozambique, zviri kufamba sei ikoko?
Kumozambique chiriko chikwata hongu, kutaura kwatiri kuita pari zvino vatopinda ivo mumusangano wavari kuita naminister of foreign affairs vekuMozambique.